Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera Gunyana 28, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, raparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzerunyararo munyika. Vamwe varimi vorasikirwa nezvipfuyo nekuda kwekutenga chikafu chine muchetura. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa anoti ave kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira runyararo munyika akaungana paNational Arts Gallery muBulawayo Sondorino, apo Zimbabwe Human Rights Association, ZimRights, yakaparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzerunyararo nekodzero dzevanhu rinonzi The Broken Calabash State of Peace Report 2023-2024. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana munyika, kusanganisira yegugura hundi iyo yakauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 kuMidlands neMatebeleland. Masangano akaita seUnited Nations nemamwe anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze anogara achishora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi vanoramba kuti munyika muri kutyorwa kodzero dzevanhu, vachiti masangano aya anoudzwa zvekuita nevekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association, vaDzikamai Bere.
Muguta reBulawayo, isu seboka reZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, tichitungamirirwa nema Peace Committee edu ekuMatebeleland neMasvingo, takaparura gwaro regore rino rinonziro State of Peace Report, rinonanganidza gore negore kuti isu senyika takamira papi nenhau yekuumba runyararo. Gwaro regore rino rinozikanwa nekuti iro The Broken Calabash, the State of Peace Report.
Ndezvipi zvikurukuru zviri mugwaro iri?
Gwaro iri rinonanganidza kubudikidza nemakomiti atinoshanda nawo munzvimbo dzakasiyana-siyana kuti ndezvipi zviri kutadzisa vana veZimbabwe kugara zvakanaka, uye ndedzipi nzira dzatingashande tese senyika kugadzirisa matambudziko iwaya.
Vakauya kumusangano uyu ndivanani?
Vakaunganirwawo nevanhu vakawanda zvikuru vanosanganisira vamiririri vemasangano akazvimirira ega, mamembers eZimRights anobva kumatimana enyika, vemasangano maindependent commissions anorwira anomiririra vekodzero dzevanhu, vatungamiriri vematunhu nemakomiti atinotiwo Peace Action Committees eZimRights akatungamirira basa rekunyorwa kwegwaro irori. Iri gwaro rinobuda gore negore. Rinoratova gore rechina akateedzana muchirongwa ichochi. Chinangwa chiri chekuti vanhu vakwanise kugarisana zvakanaka sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo, pasina mhirizhonga kana bongozozo.
Saka zvamakaona imi ndezvipi mutsvakurudzo yamakaita?
Zvakaonekwa izvo kuti vanhu vazhinji vari kugunununa nemashandiro anoita ivava vanochengetedza mitemo ne vanoona nezvekumiswa kwevanhu pamatare edzimosva. Saka zviri kutadzisa vanhu vazhinji kurarama murunyararo kana kuti murugare. Masangano akaita semapurisa chematare edzimoswa, masangano akaonekwa akakosha zvikuru mukuti vanhu vange vachirarama vakadziviririka uye vaine kudekara mumamana mavo.
Mune kurudziro here dzamunozosiya kuenda mberi zvinozofamba sei?
Tubasa redu semasangano akazvimiririra ega nderekutora mashoko aya toaendesa kunavo vane simba rekubatsira kuti marecommendations iwayo anga achifambira mberi. Isu sesangano rakazvimirira rega tine maround tables eduwo atichange tichiumba mumatii mana enyika anonyatsoongorora kuti pfungwa idzi kuti dzishandurwe dzikwanise kunge dzichiitika pane zvese zvekudiwa nevanhu izvi. Ndeipi roadmap yatingabude nayo?
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikamaibere vari parunare muHarare. Mumwe murimi akarasikirwa nemombe dzake sere kuUmguza kumateveleland mushure mekunge dzadya chikafu chakanga chine yuria chakanga atenga kune vanogadzira kudya kwezvipfuwo vekambani yeFivet kuBulawayo achifunga kuti ndiko kudya kwemombe kwavanosingotenga nguva dzose. Muzvare Zodwa Dwe vakaudza Studio 7 kuti vave kufambira nyaya dzemuripo pakurasikirwa uku. Kambani yeFivet inoti iri kuita tsvakurudzo pamusoro penyaya iyi. Mumwe murimisi anobatsira veruzhinji kuBulawayo vaMandla Ngomo vakaudza Studio 7 kuti varimi vanofanira kungwarira kuchengetedza zvipfuwo zvavo zvikuru sezvo rinori rigore renzara rine mafuro mashoma. VaNgomo vanoti zvipfuwo zvinosvika kumamiriyoni maviri nematatu zvinogona kufa nenzara gore rino. Hurumende inoti iri kubatsira varimi nezvekudya zvezvipfuwo mumatunhu ari kumateveleland neMidlands sezvo kuriko kwakanyanyira kuwandira nzara. Anoita zvemitambo yemafirimu, kusetsa vanhu nekutaura zvekurudziro, Nigel Maritinyu, anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo, ari kushanya muAmerica maakaita gungano rakakokerwa nesangano reYork Magic kuTexas svondo rakapera. Vakuru vekambani yeYork Magic vakaudza Studio 7 kuti vanhu anga ari mavhu nemarara kuzoona Nigel achiita zvidavado zvake. Tabata Nigel kuti tinzwe zvizhinji nezvake.
Ndakazotumidzwa, ndingati ndakatumidzwa, ndakazotumidza mazitesa ndakushandisa akangogamuchirwa nevanhu after getting into kupinda mucomedy 2017 ndopakatanga rwendo rwacho ipapo until now.
Zvakatanga sei izvi kuti muti ndakuda kuita zvekusekesa vanhu izvi?
So pane zvimwe zvinhu zvaunenge wangogara uchinzwa mauri kuti inini ndiri munhu akadai. Ndikasvika pana vanhu vachitaura nyaya dzavo kakawanda ndinopedzisira ndakungotaura zviri kungosekesa vanhu, zviri kuvaraidza vanhu. Asi ndichikura handina kugona kunyatsonzwisisa kana kuziva kuti chinhu chandinogona kutoita sebasa kana kutoitawo zvinenge zviri serious. So pakutanga kuzova nezvesocial media 2017 tandiri kuchechi tichigadzira musangano weEaster semayouth, ndobva tagadzira kavidhio katakagadzira tichitotraya kungokurudzirawo vanhu kuya kumusangano. But kavidhio kakabva katenderera kuna vanhu vakawanda. Ininiona ndatoshamusika kuti vanhu vatonakidzwa neizvozvo, ngatiregai ndizame futi zvinhu. Tikawana same result iyoyo. Saka ndopa ndakabva ndatongoti izvi ndinogona kupota ndichizviita, but ndanditorowo kuchikoro hangu ndichita degree rangu reengineering time iyoyo. Saka on the side na ndangotanga kuita izvozvo, tagadzira page paFacebook, tagadzira account paYouTube, tagoita tichingodaro tichingoita kuri kungofara kungonakidzwa zvisina kana pfungwa yekuti mangwana ringazoita basa.
Inoronde. Iwe, wandifundutsira waita degree engineering.
Yes, electronic engineering.
Wakomana. Ko vanhu zvavanofunga kuti vanhu vemafilimu nemadrama nemaskita aya, zvechirombe-rombe nemagitare, mune makatoenda kuchikoro kwavakomana?
Tini takambonyepedzerawo kutiridza mbichana.
Saka manje, vabereki, hama, shamwari, vakati kudii, vachiona mukomana achiti uko anomboenda kuchikoro, achitoita degree rake, asi uko akuita zvekunge zvekuekita-ekita. Chii, vakati kudii nazvezvo?
Saka maitiro andakazviita, akaita kuti ndisanetseke stereki, zvisakonzere mutauro, ndeyekuti chekutanga chikoro handakumbobvira ndasiya. Inini chikoro changu ndaingozviitira ndakanyarara. Vachionawo havo zvandiri kuposta posta vachingoti munhu ari kudi ari kunakidza chikoro ari kungoenda. Then pandakapedza chikoro ndanga ndakutoita kakuona kuti zvandiri kuita izvi guys zvinenge zvine pundudzo izvi. Asi handina kumbobvira ndakaita iri announcement zvakare kuti saka ini varume hama handisina zvimwe zvandichaita ndakutosimbira neizvozvi izvi.
Vakangoona zvaakuitika.
Kusvikirawo munongoziva kuti vabereki vedu pai pavanombotityira nekuda kutirambidza. Ndakazodzidza kuti hakusi kutivenga. Asi kunenge kuri kuti dzimwe nguva ari kutraya kufunga zvavanoona kunge ndo zvakatinakira. Saka pavakatoona kuti munhu ari kutowana chouviri anenge atozomboshedzwawo kakati abhadhirwa kamari atitumirewo kamari. Havana kuzombobvunza kuti saka basa uchiri kutsvaga here iwe. No, maitikiro azvakatomboita iwayo.
Irwendo. Ngatichitarisai iro svondo ratiri kubuda iri. Timu rangu rese ndiri kungoona riri kungoposta posta vamwe vakati makaita seiko vanhu kuTexas baba?
Takangosangana tikatandara ngoma. takapedzisangana tikatandara and zvechokwadi ya takava nemutambo muhombe. It was a very very big successful show. And tisingangoverenge chete nyaya yehuwandu hwevanhu vakauya. Kunyangwe mufaro wangu wangu uri pakati pevanhu zvisinei kuti ininiwo ndazoperforma zvakaita sei but just the fellowship yanga iri pakati pehama.
Vanoda kuona izvi zvamunoita izvi basa ramunoita mabata YouTube pano tombokonai kumafacebook nekumwe kumwe kwakasiyana siyana vanokuwanai kupi?
Right, saka vakangotsvaga kuti the Flick Pastor whether pafacebook pa-instagram pa-x aimbonzi Twitter pa-youtube vanowana basa iroro. So even vanenge vachida kuti contacta for business vanokwanisa kushandisa futi maplatforms iwayo mamessages edu. We do our best to make sure kuti pazuva taresponda munhu wese atumira message atitsvaga aruda kutibata for any kind of work.
Uyo ange ari Nigel Maritinyu anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo ari parunare kuTexas neStudio 7. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa mudunhu reMashonaland Central anoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi nekutadza kukohwa zvakanaka kwavarimi kwave kupa kuti basa ridzikire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mamwe madzimai aya anoti varume vave kutadza kubhadhara mari yavanotarisira inove madhora ekuAmerica mashanu kana kuti US$5 pakufadzana kwenguva pfupi uye madhora makumi maviri kana kuti US$20 kana kupfuura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti nguva yakare varume vaibhadhara pasina kana kuchema-chema izvo zvaiita kuti vawane mari yekuzviriritira nevana vavo. Mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemashanu anoda kuzivikanwa nezita rekuti madzimai anoti varume vave kuda kubhadhara dhora rekuAmerica rimwe chete kana maviri panguva pfupi.
Apa haichanyanya kubuda semabudiro aita kare. Zvinhu zvichakunyanyaitawo mari kana ari mangwe emaflows. Ndoda kuti mvuri munhu makadzara maflows.
Madzimai vanoti zvinhu zvaoma zvekuti nguva zhinji vamwe varume vari kutadza kubhadhara kana mari shoma yacho. Mumwe anozivikanwa nerebasa rekuti manjenjenje ane makore makumi maviri nerimwe anoti paakatanga zvechipambi aimbowana madhora makumi matatu pazuva asi iko zvino ave kutatarika kuwana kana madhora gumi chaiwo pazuva.
Zvichiita mari avo masaita zvechipazauno ma34 pazvizvizvi tobuda mubhau une 10 ungotobuda une mari yakawanda kushanda.
Kushomeka kwevarume vari kubhadhara bonde kwave kuisa utano hwemamwe madzimai munjodzi sezvo vamwe varume vanenge vachida bonde risina kudzivirirwa nemari yakawanda. Mumwe mudzimai wekushamba ati anoda kuzivikanwa nekuti amai Tanaka anotsanangura. Vachiwo dzimwe nguva vanobirwa. Chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti madzimai anotengesa bonde aongororwe ropa pamwe nezvirwere zvepabonde. Vanowanikwa vaine utachiwana hweHIV vanobva vapinzwa muchirongwa chekurapwa. Mukuru weNAC mudunhu reMazowe kumashonaland central Muzvari Mesi Madhombo vanoti basa rekutengesa bonde pane nguva yekuti rinenge ririsabhadhare nekudaro vanodzidzisa madzimai aya mabasa emaoko.
Vamwe tinotaudza taunoenda kubva ava kuzvidzidzira tafura tiretire mazai usi usati wakeswa uchitengesa mazai usati wakeswa uchitengesa chiairtime hauite desperate because some of them vanosvika padesperate nekuti vanoti dola for two because usikuo anongokeswa nditi ari kufungwa kuti mangwana mwana akuda kuti akuda kudya chingwa kuti handina kana dhora ungoti uyezvenikuibatanidzai dhora muite sei mumwe but kana uita ilazvikireo kuita kutengesa mazai tine vanhu vakuti
mumwe akabatsirwa nechirongwa cheNAC ndimuzvari muchaneta anoti aiita bonde risina kudzivirirwa. Zvekushambadzira zvepabonde kana kuti solisting kana kupa vanhu imba yekuita zvepabonde kana kuti brothel hazvisi pamutemo sekutaura kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai amai Sepi Ndlovu.
Tinorambidzwa nemutemo muzimbabwe chitori express kana kuti chitori direct inorambidza kunonzi kukwevesaisa kwekuti kwekuti unonyatso uchibuda pachena kuti nendiidaivhuda uchimira pastreet uchiita zvezvavanoita zvekuvhura mabhachi kana kuti zvezvavanoita zvekutengesa zviri pachena ndozvinorambidza inonzi story sighting iyayi sighting nekuita zvemabrothels zvokuti une imba or something chiri kushandiswa nemasex workers for their work izvozvo zvinorambidzwa ndozvinhu zvakarambidzwa zviri express.
Uye yave mhosva inoendesa munhu kujeri kuita zvepabonde nemusikana asati asvika makore gumi nemasere zvisinei nekuti anenge abvuma here. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu avo vanoda kuzikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuPennsylvania asi pari zvino zvino vari kuvaka muzinda wavo kumusha wavanoti vachada kuzonozorora kana vachinge vaenda pamujirandigere. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Gogo Chihelele. Mungatitsananguriro kuti zvakamira sei pane zvirongwa zvamuri kuita kumusha kuZimbabwe.
Ndakauya 2000 ndaifarira kuona kubudirira kwakanga kwaita baba vangu. Baba vangu vakanga vari munhu aigona kuchengetedza mari. Ini ndikati nerimwe zuva mari akandikomborera ndodawo kuita sepasvika baba vangu. Saka pandakaona kamukana kekuya kuAmerica ndakatanga kudzidzira kuchengeta mari zvikuru sei kuita atinoti pachirungu maround. Ndiwa ndakatanga kuita ndiwo mamwe akandibatsira.
Pari zvino makavaka kupi uyezve zvamira sei?
Ndakatanga kuvaka imba kunonzi kuTen World. Ndokwandaiti kana ndichinge ndachembera ndichanogara. Asi zhira yacho yekusvika pamba road yacho yanga yakaipa zvekuti ndakati ndachembera ndingakwanisa kudriver pakadai. Zeni pane mushamwari yangu ainzi Omi akanga apedza kuvaka yake imba pandakapedza kuTen World. Achibvati Audrey ini ndakuvaka futi imba. Yati shamwari tachembera. Zvanga iwe ndiwachembera asi ini ndikuvaka imba. Zvakandipa shungu yekuti ndivake futi imwe. But nemakore andakanga ndanawo ndakanga ndabva kutena 6 years. Ndikati shuwa ndingazvigona asi nekuda kweshamwari yangu inonzi Omi akandita kuti ndizvikwanise nekunamata zvese pamwe.
Makawanikwa muchitenga nzvimbo yekuvaka kupi uyezve zvazviri nyore here kuti muvake kuZimbabwe imi muri kuno kuAmerica?
Pakutenga tend ndopakanyanya kutora time yakareba. Ndaide ndakavaka imba ndakaipedza kare. Zvakanditorera makore anoita matatu ndichitsvaka kwekuti ndivakire nekuti ndaiti ndikawana kwandawana tend ndinomwe mwana wangu aibva ati mama mofungoti sekuru vaingada kuti mugare ikoko. Sekuru vaigara kuGlendon uku kwamawana uku handikufariri. Saka ndine vanhu vatatu vandoda kunyanyotenda vandinonyanya kuda kutenda zvikuru. Kunoti Mr. and Mrs. Kelvin Masquela ndiye umwe aindibatsira kutsvaka mastendi neumwe anonzi Teach Mulambo navagwiza. Vanhu 3 ivavava ndo vaindibatsira kutsvaka mastendi. Vaiti umwe wavo akatanga kuenda ndiKelvin nemudzimai wake vofarira tendi. Kwechiti Teach ndaunoona kuti kwafarirwa kwakanaka here Teach kuti akuiti vagwiza vaizoenda vobvuma kuti zvinoita saka kuti vawirira nevari 3 ndo zvakatora makore matatu.
Zvadaro zvakazotora nguva yakareba sei kuti muvaki
tendi? Ndakazoiwana kunonzi kushawasha hills 2021 April. But tendi iyi yaidhura yaita 65,000. Inini cash ndakanga ndine 35,000. Ndikati kumanje imwe 30,000 ndichaiwanepi? Ndopandoda kuti kuita kwamwari kunoshamisa. Ndakaenda kubhengi ndichida 30,000. Bhengi rikandinyima rikanditi tokupa 15,000. Ndikazokumbira umwe mukadzi ndiakazondipa imwe 15,000 ichibva yakwana mari.
Tinoona makarindimura. Aiwa, imba yakanaka chaizvo, asi panga pasina here zvokubirwa kana zvimwe zvakadaro?
Ipapo ndopandoda kutenda mwari bekuzi vakawanda vanondudza kuti ndakabirwa ndakabirwa. Ava vagwiza vakandi batsira kuvaka imba ndivo vakatanga kundibatsira yeTen World. Ipapo ndimbotaura zvishoma, mai vangu vakanga vandiwanira stand kuTen World. Paita makore 10 ndisina chandaita vakati mwana wangu oda kuti ndifere usina kuvaka imba. Ndikati mama vanhu vari kubirwa mari, saka inini ndotya kuti ndichabirwa mari. Zvikanzi alright ndoda kuti ndikupe munhu achakubatsira kuvaka imba. Iyeye munhu kana aramba then woregera. Ndikati ndiani? Zvikanzi murume anoitwa vagwiza. Vagwiza ava vakaroora munin'ina wangu ndibamunini vangu. Ndiva ndavataura navo vagwiza vakabvuma vachibva vandivakira imba yekuTen World. Ikapera yapera ndaona kuti kune makomba road aiti. Ndikazovaapprocha 2021 tazowana sendi. Ndasaka mukwanisa here kuvaka futi iyi? Vakati aiwa ndinokwanisa. Vakatanga kundivakira yapera pasina kana 3 years.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekupinda muchirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central. Muhurukuro yatiri kutarisa nzira dzavanoshandisa dzekukumbira nadzo mvura kuna Musiki. Munoreva here kuti kana dai makaita chivanhu ichochi ichinokunda iyo ana El Nino nekushanduka kwemamiriro ekunze uko?
Kune dzatinoita kana tichikumbira mvura tinotora hwai nhema nehwai chena todzigadzira todziisa zvatinoita mukatinokera pasi toisa maporicero hwaipepo toiisa ine dzatinoita toregerera yoenda kana yakanotunga muti womuhata nemuenzanisizvo asi hunde kushandikwa kwokunze isisi pachivanhu pehunde kuvambo kunhoni kurarama asi hakuna chatiita ee kuti isisi tiri pakuti tikumbire mvura inoita kuti vanhu vararame ndoda kutaurira majehovha kubvira makare kare raimukumbirwa ichiita zvakajaka inonaya mvura ndinoikumbira.
Kwewewo nzira dzechirungu dzatinoonawo dzekunayisa mvura yavanoti muchirungu cloud seeding zvinhu zvamunoteverawo here sevanhu vatema?
Hatisi kushora asi kana makatarisa nyika yezimbabwe indezengani dzingati dzobva uko enda uko dzichiputisa makore zvangatoti nzvimbo nenzvimbo oputisa makore ipako ponaya asi tiri kutaurira zvekuti madzimambo mashanu ari mudunhu eMount Darwin district maCentral akaita mukorera uyu nepake nepake mukomberanwa chomatomo zvikuru tichiteya mvura mvura inonaya.
Zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vasabata zvinogona kunge zvichitadzisawo kunaya kwemvura nekuti tinonzwawo kuti vanhu vakabata bata mvura inogona kusanaya?
Inokurudzira vana vemuZimbabwe kunyanyisa kudunhu vandotungamirira kuti ngavarege kuenda makomo matokumbira mvura vachinochomekera mireza mitsvuku. Mune midzimu yedu, mune mhondoro dzedu, mune madekeswa atikateya nehari dzatikateya nekuti kugagore rakapera hari dzatikateya makomo dzatinoita kuti kunaike mvura tinenge takadzikudibira pasi dzakakudibira nomuromo izvozvi kupera kwemasvondo mairi takunodzikudibura idzodzo kusvikira mvura yatikuzoteya yapinda muzihari idzodzo. Saka tokurudzira vanhu kuti vapfeke muchivanhu chedu varege kupinda munzvimbo dzavatisa kuzvapinde totiwo vanonamata hongu vanekodzero dzavo dzekunamata ngavarege kuenda vachikanganisa midzimu yedu nemasvikiro edu nemhondo dzedu mumakomo matinenge takateya chivanhu chedu. Izvozvo zvinozvirandiri nekuti mumakomo ndomune patotera mvura uyezve tikurudzirewo kuti pasatemwe temwe miti yakanyanya yachipa chirwere chiforest pressure yanyanyisa miti inoita kuti mvura yechitike.
Dzimwe nzira dzakumbira nadzo mvura kunze kwekubika doro ndedzipi changamiri?
Kune vedzisonde vanengati vemachechi vane pavo pavanoitawo napo pokukumbira mvura napo asi unongozivawo kubvirana kare mvura inopeterwa bondoro dzinogona kuuyawo nemachiradzo nezvambwa zvekodya kuna mambo ndotakura ndoenda nazvo mudendemaro tonosiya imomo ii nzira yekuti tonokumbira nayo mvura asi zvinhu izvozvo zvinenge zvakaitwa namashizha matatu nemuhacha.
Topedza hedu chirongwa changamire nembire. Doro ramabika iri ko pakuzorinwa apa vechidiki vanouyawo here vachizosangana nevechikuru apa kunwa doro iri?
Kwete tine mibhera yatinotokoka kuti taakuenda kunonwa doro riye nevanhu vanenge vachiridza ngoma afuo tichikumbira mvura iyoyo ndomizera yacho. Mvura inotokumbirwa nengoma inenge dzichiridzwa ipapa kwete nevana vadiki vanhu vabvazera.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 kuMpandula 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane nobunzima obukhulu.
Uva inkomo ezinengi emathebeleni South.
Ziyangena ekhaya eziswayeni zibambele phakathi amazinyane eswayeni. Aze yahlupha kakhulu imbuzi sesiphelele izimbuzi. Singakwazi ukuthi kube singancediseka saye sisasukwayo.
Yakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe abagcina bezibulala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zematopo zithi izifuyo ezinengi sezisipha ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazo weStudio 7 zithi inkomo ezinengi zibanjelwa emadamu zidinga amanzi, kuthi njalo ezinye zifa ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Umnumzana Matthew Sibanda ngomunye wabalimi ababhekane lodubo lolu.
Imbele lotshani manje abantu abanengi sebethathe iadvantage yokuba ushoda ukudla ngalatshani indawo eziningi. Liqale emalangeni eli-$2 lakhuphuka la ku-$2.50. Lakhuphuka sele ku-$3, abanye vele sebecharge $4 ibhele lotshani. So ke sokusimzimela njengama-farmers.
Unkosikazi Sithembile Dube ohlala emabonyane ekhezi ukusimo esifanayo.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane nobunzima obukhulu.
Banengi abantu ababecabanga ukuba uhulumende uzabathengela ukudla kwenkomo okwamanje abakatholi lutho ekhezi. Induna uMayengene Fuyane uthi sibi kakhulu isimo sezifuyo esigabeni sakhe.
Eminyakeni ophelileyo 23-24 uhulumende wasazisa wasicebisa ukuthi kuzawuba le ndlala. Yaba khona indlala sakhangele ukuthi sizathola ukudla kwezifuyo, kodwa ukudla qha indlala be. So siphakathi kwenkulu indlala, asilathemba lokuthi kuyathi siyafika uDisemba lezi nkomo elizibona ziyabe zikhona yini. Le damu leli njengoba nilibona akuseyilo damu sekulichibi. Lalo leli chibi leli esilibona ngemuva lapha akubona amanzi agcwele lalo udaka. So ezinye inkomo seziyaqala ukuthi zibanjelwe kathesi. So yilo hlupho esiphakathi walo lapha ematopo ngezifuyo zakithi. Angikhulumi-ke ngendlala yabantu.
Isakhamuzi sematopo unkosikazi Nolwazi Ndlovu uthi sokugcwele amathambo enkomo emadlelweni lemadamu.
Iningi lezakhamizi alisalandeli ukuyabutha izifuyo ezicubela egangeni. Abanye bazibona sezivele sezibola ngoba zingawa ziswela ozivusayo zize zibole. Abanikazi belokhe bethi zidla amahlamvu zona sezifile.
Abehluleka ukuzithengela ukudla kwenkomo bazibona zisifa phambi kwabo kungelanto abangayenza. Unkosikazi Sipho Ndlovu uthi usefelwe zinkomo eziyisithupha.
Kule komile inkomo sezibharelwa sezibanjwa ziyajunja lesingeni lokwesalela. Akusela nto enhle, isimo sesisibi kakhulu.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima olwe-Agritex umnumzana Zondani Muchema uthi inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4172 sezibulewe indlala ikakhulu esigabeni seGwanda lapho osokucube ezedlula inkulungwane ezimbili 2071. Ngimele iStudio 7 isematopo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ziyakhala izakhamizi ezilondoloza izihlobo ezilomkhuhlane wengqondo ikakhulu labo abathatha izidakamizwa. Inhlanganiso ezibona ngezempilakahle lazo zithi seliqonge kakhulu inani labangaphilanga engqondweni abagcina bezibulala. Kubika uNokuthaba Dlamini.
omunye wabagcine indodana yeleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lomkhuhlane wengqondo ngomnomzana Phosi yangapi ohlala eVictoria Falls. Indodana yakhe le echaye isihlobo imiso yemthethwandaba ngomvulo yagwetshwa ukuba iyelaliswa emlondolozi psychiatric institute. Usiyangapi olandisele iStudio 7 udaba lolu yewohloza enyembezi uthi sebemazi yemthethwandaba ngodaba lwendodana yakhe.
Mchela uhulumende amuye esengcono, mina agree whatever they do to him.
Ngemva kokugwetshwa kwendodana kaSiyangaphi sixoxe lomamangala unkosikazi Nomchele Sibanda ongumza wakhe.
Waqalisa kanjani impama? After that wathatha igroom nansi igroom yankomo wanjhaya ngayo ngaphi yomuva wasedinga ihlobo ihlobo langikhona lanje wefungamla ngalo.
Umanji umnumzana Gift Manyika ngelanga linye wathi kumele kuvalelwe emlondolozi psychiatric institute abanye njalo ababili abagula ingqondo. Umnumzana Bekumuzi Sikhosana owake waba kusimo esifanayo njalo sowabuyela ezifundweni zakhe zekolitshini yemfundo yephezulu uthi izidakamizwa waqala ukuzithatha kobulawayo ngenxa yokuhlukuluzwa ngekhaya. Ujaha lo wahlengwa ngabanye ezama ukuzibulala. Udokotela Fungai Musinami ohola isabelo sewange ngaphansi kohlangothi lukahulumende lwezempilakahle uthi bakhathazekile ngezinga abantu abagula ngalo ingqondo okuphetha ngokuzibulala.
There is a lot of mental health illness that is
vesikolethu ongaphilanga ngodla ezibini. Kodwa okukhona yikuba abantu abaningi bayagula ingqondo kakhulu ezigabeni, njalo labanye bayazibulala ikakhulu abesilisa. Sicela abezokholo basichase ekuliseni lololohlupho.
Sicele njalo unkosikazi Rufaro Nyakwende owenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba sichazele imbangela yohlupho lolu.
A lot of people live below the poverty datum line.
Kuphenyo lwethu sathola ukuba abaningi bayazibulala ngemva kokungena kudepression. Abanye njalo bayazidakisa ngenxa yesimo sobulukhuni bomnotho.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba eWorld Health Organization bemanyane lohulumende weZimbabwe kuphenyo lomnyaka ophelileyo baveza ukukhathazeka kakhulu ngezinga lokufa lokuzibulala kwabantu elizweni leli okugoqela abafundi. Uphenyo lolu lwaveza ukuba abantu abayisilinganiso sokufika phelse okubili ekhulwini 1.8% bafa ngokuzibulala. Impumela le iveza ukuba ilizwe leli lidinga imali yedlula izigidi ezingamakhulu amahlanu zama dola eMelika 518 million eyokulwisana lenhlupho zomkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshesho
lamlela namba wafowe mbula
kwezemaphandleni. Indwangu lenkawu eGaranyemba seziphila ngezifuyo ngenxa yendlala njalo sezingena emakhaya zidinga ukudla. Inyamalizana lezi zijayele ukwenza lokhu ngesikhathi kulesomiso, kodwa kwalonyaka kwethusa abahlali bakulendawo. Kuvika uAlbert Ncube.
Izakhamizi zeGaranyemba zitha sabukuthi ubuthongo ngenxa yalezi ndwangu lenkawu okubikwa zihamba lebusuku zidinga okokudla. Unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu ohlale edamu leMshandira uthi sebephelelwe zimbuzi ngenxa yenyamazana lezi.
Silohlupho kakhulu ngendwangu. Ngikhuluma nje mina ngangilamazinyana ayi-10 ngisale lamazinyana ayi-2. Namhle ekuseni ngikhuluma nje ngishiye vele zikhona okuthi bengizigijimise ukuthi engxa ngikhuluma nje ngiyathola vele zingeni. Ziyangena ekhaya ezifayeni zibambele phakathi amazinyana esifayeni. Ziyahlupha kakhulu imbuzi seziphelelwe zimbuzi. Ngingakwazi ukuthi kube singancediseka sasukwazi.
Umnumzana Fakazi Sipindi owevillage 1 eMawane layo uthi indwangu sezibaqedele izifuyo njalo bazalima nzima lonyaka xa zilokhu zibhekane lendlala.
ezibayeni noma lisekhaya ziyangena zithatha amazinyani okuthi vele asisafuya ngalokufuya izindwangu seziqedile izifuyo zethu. And lonyaka ukhanya umumo umombi sibili ngoba indwangu lonyaka ibamabhankali izihlahla zamabhankali ingcoza ziyasubula ukuthi lezi zihlahla lazo seziphelile ngenxa yendwangu. Kutsho ukuthi vele lokulima ngendlela eziyenza ngazo lonyaka sisoze sikwanisele ukulima. So besifisa ukuthi ngabe siyancediswa ngezindwangu lezi.
Unkosikazi Margaret Ndlovu ohlala koboshi uthi sezingena lezindlini lezinyamazana zeganga zidinga okokudla.
Asuke eshoko sho indawo ziyahlupha konke inkaba kuyangena lezindlini ngokuwone uthole kubone kwawona wona izinto nembuzi sesiphelele izinto.
Uzobhuka eMatawa umnumzana Caleb Swanda uthi zithole nzima izakhamizi nendwangu lezi.
Sinakudala sikhula dongathi umuntu angayihambe ebusuku kanti ziyahamba nebusuku. Ngwele watu lele uzunguze zikari swenye.
Ukansila weGaranyemba, mnumzana Miklas Ndlovu, uthi ngaphandle kwendwangu lenkawu, insingizi lazo, zihlasele inkukhu.
Amapurwa nenkukhu seziqedile, zisuka khona egangeni, zizodinga ukudla lapha emakhaya, ngoba ayikho sokungcunyana kubonakala okuzinkukhu kugijima egangeni akusela lutho. Indwangu lazo akusela mtshwankela, akusela miya, akuselani, okwazi sezinyenya zingabona kuthulisile ubukhokho obukhona vele ziyathatha zishiye lutho. Sezisidla le mbuzi okumanje sakhonapha ewadini yami eGaranyemba lapha, angeke ngaze ngakhuluma sibili labe National Parks sithi hayi ngababuya bazotshaya indwangu ngoba akusela zinyani.
Imizamo yokukhulumisana lababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle iyehlule. Edolobheni leGwanda lakho izakhamizi zithole nzima ngendwangu ezingene zekudla. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGaranyemba ngu-Albert Mube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansela ka ward 23 wobulawayo, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ukulo umanisipala. Sicubungula ukuphathelane lomkhuhlane wengqondo.
Uhlelo lokuqeqetshisa amakhansila esifazane ngezempila kahle yengqondo, mental health, lwaba luhlelo oluhle kakhulu olwaveza izinto ezithile ezazingananzelelekile ukubana ziyaphambanisa impila kahle yengqondo lezinye ezenzakalayo, kodwa zithathwa mahlayana zingananzelelwa ukubana lukhona uhlupho olwabe selusukelwa khulela umcabango olubangela lezo zinto eziyabe zisenzakala ngokuhamba kwesikhathi kibomama. Bananzelela-ke ukubana abantu abangomama balemisebenzi eminingi okufanele bayenze emakhaya njengokwesiko lethu abantu abansundu, kube kanti lanxa besenza leyo msebenzi kukhangelelwe njalo ukubana langapha kulezi zigaba sebezimele kufanele benze imisebenzi ngendlela epheleleyo eza kufanana labesilisa abenza imisebenzi leyo kumawadi bengama-councillors. Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama ziningi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abaningi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba eziningi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Njalo okunye okwenza ukubana lolu hlelo luze kubo mama iWomen's Institute for Leadership Development iWILD, inhlanganiso evele ikhangele ukuthuthukisa omama kwezobukhokheli. Ubuningi bemsebenzi bodwa buyadinga ukuthi umuntu afunde ukubana angahlela njani isikhathi sakhe ukwenzela ukuthi abe laso isikhathi sokuphumula, abe laso isikhathi sokuba lemuli, abe laso isikhathi sokuthi abe lomphakathi. Konke lokhu kwacetshiswa kakhulu nxa sasifunda ngempila kahle yengqondo.
Ulwazi elaluthola kulolu hlelo lizalwabela abanye na kumbe lwalungo lwamakhansila kuphela?
Luhlelo okukhangelale ubana silehlise luye esigabeni zethu, sincedisana labanye abaqeqetshileyo kwezempila kahle kunhlangothi ezichiyeneyo sesike saba laloke uhlelo kuwa 23 lokuhlomisa omama abazimele bodwa bekhangele imuli zabo bebodwa kanye labafelokazi. Uhlelo lolo silenze sihlangene labezengabazenkolo lube luhlelo oluhle kakhulu oluncedisa omama ukuthi benelise ukuveza okungaphakathi okunye bebesehluleka ukuthi bakuveze okubalimazayo osokuze kwabanika mhlawumbe lemikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokuthwala imithwalo besehluleka ukuthi bangayevezela bani njalo bengakwazi ukubana zikhona njalo izindlela kufanele ukuthi bazisebenzise ukuze bethule yonale imithwalo. Futhi ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza, kubangele njalo ukuthi omama bathole abantwana abangelampila kahle enhle. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo. Ngakho-ke kubalulekile ukubana lolu hlelo lwehle luye ezigabeni zonke, lugoqela njalo labantwana abangamantombazana. Kodwa singachiyi phandle abantwana abangabafana, singachiyi phandle abesilisa kulolu hlelo. Kodwa umahluko yokubana kubomama izinga lisuka libe phezulu kakhulu lokuhlukuluzeka. Lanxa sisiya ezibhedlela ezikhona lapha kulegcinwa khona lokwelatshwa khona abalemikhuhlane yengqondo, siza kunanzelela ukubana omama baningi okwedlula obaba. Lanxa sikhangela laba abachwayisisayo, siza kunanzelela ukubana imikhuhlane yengqondo iyanda kakhulu kibomama okwedlula kwabesilisa. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 koBulawayo, njalo ingumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulo umanisipala. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kweziphathelane labesifazana. Ilami uSithandekile Mhlanga, ikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadinwa lokusasa. Sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba silontukamele Khomo.
Langalaphuma le ndaba. Langalaphuma le ndaba. Lashona le ndaba. Langalaphuma le ndaba. Langalaphuma le ndaba. Lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezinduna eziphiwe izimota ezintsha ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye bathi uhulumende ubemele asebenzise limali ukulwisana lendlala. Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo.
Into ekhalise ngama-2004 ukuthi izinduna zinikwe izimota kumbe zithengelwe izimota every 5 years ukwenzela ukuthi bahambise kakahle umsebenzi wabo endaweni zabo. Kodwa okweminyaka yonke le benikwa izimota lezi masezikwanisimla kemhlanu. Kuvele abantu bayakhalaza ukuthi kule ndlala kulalokhu nalokhu. Kodwa ngezinye izimota ezinikwa ama-ministers, ama-MP nabobani zabakhalaza ukuthi indaba labo benikwa kule ndlala kumbe kulani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ngazo izimota lezi ngezokuthi umsebenzi wabo ube lula nxa behamba ezindaweni zabo abazivusayo. Hhayi kukhalaza kuvele kuba khona phosi iminyaka yonke nxangabenikwa ngoba lezi abazinikwe khathesi nezazisileleyo ngo-March. Ngizakhumbula ukuthi ngo-March kwase kunika imoto ezazinye zika-2018 sezikwanisa iminyaka emhlanu. Kwasilela-ke khathesi besebegcwalisa ukuthi bonke benene imota zabo zolezo ezazithe zikwanisa iminyaka emhlanu.
Nxa seliphiwa ezinye izimota, leyana eyakudala uyayithatha uhulumende kumbe iqhubeka ingeyakho futhi?
Hayi, kayithathi. Ngoba izimota lezi ziyabhadalelwa yizo izinduna. Ngaphandle kweminyaka le eyakhathesi ezika-29 yizo ezilokhu ezingakabhadalelwa. Kwathi njengoba ngitshilo ukuthi kwaqalisa ngo-2004 aso mota kuphokuthiwa ziyanikwa babe zibhadalele isikhathi sonke lezi kodwa lezi ezika-2018 azikabhadalelwa isikweletu sakhona ngenxa yokuwa kwemali inflation yona le ekhona.
Kulapho-ke okule ndaba babakhumalo abanye abakhala ngayo bathi yebo liyazibhadalela kodwa imali ebhadalwayo incane okokuthi kayithengi imota. Ngitsho lama-MPs babuye bathi njalo vele abanengi izinduna ngitsho laba ama-MP kaliyibhadali leyo mali onka ngokuthi uhulumende imali kaZulu yiyo emotshwayo lapho edlaliswayo.
Angazange ngitsho ukuthi imali edlaliswayo. Izinduna zinemisebenzi eminingi ezindaweni zayo. Ama-MP alo msebenzi omningi ezindaweni zabo bayadinga ukuhamba ukuhambisa into yokuhambisa. Njalo imigwaqo njengoba ke sizimota zakhona ezinengi zakhona ngama-Isuzu la imigwaqo yakhona kayihambeki. Ungathenga imota engayo enjengama-Isuzu ayiqedi nje leminyaka emibili ingafani. So hhayi ngazange ngitsho ukuthi imali edlaliswayo. Plus, lezi mota zithengwa ngemali sibili every thing mota ngaphandle kokuthi ababhadali iduty. Yikho lapho uhulumende lapho ezithengwa khona abamzwela khona ukuthi hhayi siza kunika izimota lezi ungabhadalanga iduty kodwa hhayi bazizimota ezithengwa
kulabo abathi izimota lezi imali esebenzileyo nga isetshenziswe ukuthengela abantu abalambayo ukudla ungathini kubo?
Angazi kodwa okolo nyaka onalo umnyaka lanxa obungumnyaka omubi kangaka kodwa iqiniso eliphelele lapho esihlezi khona emakhaya uhulumende ozamile lo nyaka okudlula yonke nyaka esake sibe layo eyendlala ngakhona ngapha kuhlangotholo lwe-welfare nakuhlangotho lwethu lwesiphala semposi nje ngisho labathi ijundera mambo uzamile uhulumende ukuthi njengoba lungazange kube lesiphala senkosi alethe futhi ukudla ngezinduna ukuthi zinike abantu babo laba abangaholiyo kulolu hlelo oluvele lulokungo lokuhola. Lo nyaka sikuthi abantu abaningi batholile ukudla okwedlula iminyaka eminingi esasibele ndlala ngayo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lomholi wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu likamaskandi elizibiza ngokuthi abafana bakwaBhoro. Leli qembu liphuma esilobela kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uMduduzi Ncube exoxa lo Ntukamile Nkomo weStudio 7.
Amaziyo abanye bamazi ukuthi ungubright enzelenzele enye indoda abayaziyo futhi umfanami abamaziyo bamazi ngoDominic. Siqale ukucula iy'ngoma zethu sesiphushile seziyi-6.
Ngitshela ke laba bambambelewe la intanje ngapha na injebo uyephethe
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngisegoli njengamanje ngisegolivini egoli kwengikhona ngikhuluma njengamanje ngisegoli. Ngizotshiya amanumber ami lana 06 82 7 43 57 0. Izinamba ngitholakala khona kuWhatsApp lezi. Intanethi ziyatholakala, ingoma zethu eziyi-4 ziyatholakala. Khona umsebenzi omutsha sukhipheni phethwa-87.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngizohlala ngisulinikeza into ezijabulisayo njalo iy'nsuku zonke, even emcimbini ma ukhona umcimbi. Ngiyayithanda futhi ngiyayijabulela ma uthi yabakhona ukuthi imicimbi sidlale. Ngiyakujabulela kakhulu, ukhulu okuzayo and sazonijabulisa kakhulu.
Singakehlukani zihlobo, sike sikhangele ezinye iindaba ezibezigokela. Kufa inkomo ezinengi emathebeleni South. Liyakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe. Olivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilani.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.